vangu vakandemiri takatanga tangozoona ava manewspaper zvabuda manewspaper kuti vakariramba gwaro redu kubva tazoverenga Hansard ndomatazoona kuti allright zviro kwazvo havana kugamuchira chikumbiro chedu nezvinyunyuto zvedu zvanga zvabva kuvagari vezimbabwe atingati macitizens hatina kusvitswa zvachose mhinduro yavo havana kutingi vatipa kana vatizivisa tangozvozvo nemumapepa nhau
zvikonzero zvipi zvapiwa neparamende kuti irambe petisheni yenyu
zvikonzero zvavapa pamaverengero etaita kumapepa nhau vanga vachiti ivo havana kugamuchira nekuda kwetingati matechnicality havanga vachiti ndo havashandisa kuti varambire gwaro redu iroro
makasvitsawo petisheni yenyu kana gwaro renyu kudare repamusorosoro reconstitutional court pamwe chete nekubazi rezvemitemo mati mavanawo here mhinduro kubva ikoko
hatina kwatapuwa mhinduro zvachose vari kunyatsoratidza kuti hai zvinobve kuvanhu havanei nazvo kana kuti havapi pfungwa dzavo zvakanyanya pazviri hatina kumwe kwatange tapindurwa kunze kweko kuparamende kwangotipindura kuburikidza nehansand uye nemapepa
matanho apa amaakutora iye zvino tichiona kuti paramende yaramba kutambira petisheni yenyu uye hamusati mapindurwa nemamwe mapoka amakasvitsa magwaro enyu
isu tiri kutoti bhora mberi kana vasi kutambira zvikumbiro zvavanhu isusu tichapfuure mberi nekuratidzira kana nekuratidze zvinyuto zvedu sezvatinotenderwa nebumbiro remutemo wenyika yezimbabwe uye chimwe chandoda kutaura ndechekuti struggle iyi yakakura zvokuti haingamiswi nekurambidzwa nematechnicality hatingatadzi kupfuure mberi nebasa rinokosha kudai rokugadzirise nyika yedu nekuda kwezvikonzero zvitingati zviri technical vanhu vanopfuure mberi nekuti kana pane pando kudzokorodzo kusubmita zvakare tinogadzirisa topfuure mberi patinokosha ndechekuti vana vezimbabwe nemacitizens ari kumashure kwepetitioni vari kuti aiwa ngatipfuure mberi kana ivo vasina mhinduro iri positive yavati vauya nayo
zvii zviri munyunyuto yenyu kana mugwaro irori zvamuri kuda kuti zvigadziriswe
chekutanga pane nyaya dzehuori dzatiri kuti huori huri kuwanda uye hapana zviri kuinzwa nenyaya dzecorruption ngapainzwe kuongororwa nekumise huori kuti nyika ifambe zvakanaka uye vagari vezimbabwe vagone kugara zvakanaka chechipiri tine nyaya yekuti taakuende kusarudzo pasina kuita inonzi realignment yemitemo yenu kuti sarudzo dzigone kuva dzisina kudzvanyirirwa dzakasununguka izvozvo zvinokosha kuti hatingaendi kusarudzo zvisati zvagadziriswa sarudzo dzatotisvikira idzi muna 2023 saka vana vezimbabwe vari kuti aiwa ngatigadzirise zvinodikanwa paramende ngaiite chokwadi chokuti yagadzirise mitemo inode kugadziriswa kusi tigone kupinde musarudzo dzakasununguka uyewo tiri kunyunyuta nenyaya yevana chetatu nenyaya yevana kodzero dzevana dziri kumbunyikidzwa vana vari kurodzwa vasati vasvike makore anofanira kunzi varodzwe saka vana vezimbabwe ndo zvinyuto zvavanazvo zvaari kuendese kudare reparamende nokuti ndo basa ravo iroro rokugadzise mitemo yakadaro but ivo ndo pavanodzoka vasina kupindura sezvi zvaita izvi vongotaura kuti tinoiramba nokuda kwezvikonzero zviri technical zvisina kutaurwa kuti zvipi futi zvikonzero zvacho saka ndo zvasiri kuti kwete izvozvo.